Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu kurume 5 2025. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakatura mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika nekudyidzana nedzimwe nyika kusanganisira dzemuAfrica. Musika wefodya wavhurwa nhasi. Kanzuru yeHarare inoti yave kushanda nemwe kambani kuchenesa mvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzadu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende ichitenda kuti haina kutevedzera mutemo weProcurement Regulatory Authority of Zimbabwe, kana kuti PRAZ, yapa basa nengo yeZANU-PF neimwe kambani yekuChina basa rekuchenesa mvura muHarare pasina kupa mamwe makambani mukana wekuti akwikwidzewo. Vagari vemuHarare pasi pechibvumirano ichi vanoti vanenge vave kuwana mvura mushure mekunge vaibhadhara chete vachishandisa ma-prepaid meters. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kambani yenhengo yeZANU-PF vafaraijere vanova mumiriri wedare reparamende kumurewa West ndiyo yapiwa basa nehurumende rekuchenesa mvura muHarare. Kambani yavajere inonzi Hellcrow Electrical uye inenge ichishanda neyekuChina inonzi Hangzhou Lizon Technology. Vachitaura neStudio 7 pachiitiko chekupa makambani aya masimba ekutanga basa pamoto Jeffrey Waterway kunocheneswa mvura, gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaDaniel Garwe vati havana kuita zvinodiwa nemutemo pakupa makambani aya basa mushure mekukwikwidzana, nekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati dambudziko remvura raifanira kugadziriswa nechimbi-chimbi. Asi vaMnangagwa vakaudza dare ravo remakurukota mukutanga kwegore kuti mabasa ehurumende anofanira kupiwa makambani zviri pamutemo, kwete kuita pachizivano. Vagarwe vati kambani dzeHellcrow Electrical ne Hangzhou Lizon Technology dzakangodomwa mushure mekunge paongororwa nhoroondo dzavo munyaya dzekuchenesa mvura. Vachitaura neStudio 7 vagarwe vati kanzuro yeHarare yakundikana basa.
Ukada kutenga iwo madonwe 70 emvura unobhadhara madonwe 70, ndo madonwe 70 anouya kwauri. Hakuna kwezveuzonzi wakunzi wabhadhara asi hakuna mvura yakasvika, kana kuti wabhadhara kuga mvura ine tsvina. Aiwa, izvozvo hatichadi.
Asi gweta vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vaudza Studio 7 kuti mutemo wePRAZ unokwanisisa kusendekwa parutivi kana paine zvinoda kuitwa nechimbi-chimbi, asi vati panyaya yemvura havasi kuona zvakakodzera.
Tatisiri kuziva here kuti pane dambudziko. Dambudziko iri dambudziko rangomuka rauya here? Kana tatiri kuziya zvinobva zvatipa mibvunzo kuti saka isusu takuti pane dambudziko yatiri kutiyo state of disaster in order kungoti tibvise kujekeserana mukuti ari kupiwa basa ndiani here?
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati havafari nedanho rekupa makambani akazvimirira basa rekuwanisa vagari mvura.
Maprepaid water meters inzira yatinoona sekuti vakuru vanenge vakatoronga kuti wane mari inovabatsira iwo. Izvisinei nekugadzirisa chimiro chekuwanikwa kwemvura muvagari.
Pamusoro pekuchenesa mvura inozowanikwa nevagari, Hangzhou Lizon Technology iri kutarisirwa kugadzirisa dambudziko repombi dzinorasa mvura inenge yakachena pamwe nekuisa mamita emvura kana kuti maprepaid water meters. Mashoko avashumba anotsinirwa nemukuru wesangano rinomirira kodzero dzevanhu maererano nemvura reCommunity Water Alliance vaHardlife mudzingwa.
Kuti kanzuri itore position yakadaro, chirongwa ichocho chinofanira kunge chine full kanzuri resolution. Tiri kunyunyuta zvikuru nemashandira ari kuita mayor weguta reHarare. Anoita decision ari one. Oenda kuma actors onowirana nawo vosainirana pasi zvinhu zvisina fukanzo.
Asi meya veHarare vaJacob Mafume vati vane mufaro mukuru pamusoro pehurongwa uhu.
Hatina kusarudzwa kuti tinoita zvipakera nehurumende, takasarudzwa kuti tikwanise kundotaura nevehurumende kuti itibatsire. Isisu tiri kufara nerubatsiro rwatiri kuwana kubva kuministry yelocal government. Mvura tikaipa haikuvhunzikati rekuti unenge uchibva kumusangano upi. Imvura ichamwiwa nemunhu wese anofarira ani kana asingafariri nhingi. Saka tiri kusangana nehurumende pakuda kupa vanhu veZimbabwe mugariro wakanaka.
Mukuru weHangzhou Lison Technology vaMaxwell Mironga vaudza Studio 7 kuti
ndizvo zvomubatanidzwa uyu uri kuda kusimudza chinangwa chekuti tikwanise kuwa nemvura yakachena. Lison Technology yatabatana pamwe chete nayo ine hunyanzvi hwekugadzirwa kwemvura yakanaka. Tichabata zvakare mapaipi anofambisa mvura kuti mapaipi edu anga akanaka.
Hangzhou Lison Technology yakatotanga basa uye maprepaid water meters anosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu 650,000 atori munzira kuuya kuZimbabwe kubva kuChina. Mushure mekubvunzwa kuti mvura iyi haizodhuri here, vaMafume vati kwete, asi kungoti vanhu vachange vave kutanga vabhadhara mvura vasati vaishandisa. Hurumende yati mumwedzi mitanhatu iri kutevera nzvimbo zhinji muHarare dzinenge dzava nawo maprepaid water meters, uye mumakore maviri anotevera guta rese rinenge rava nawo. Kambani yeHelcro Electrical ichange ichiwana mari yayo yebasa kubudikidza nekupiwa chimwe chikamu chemari ichange ichibhadharwa neveruzhinji kuwana mvura. Mutemo weZimbabwe unotiwo kuwanisa vanhu mvura yekunwa yakachena ikodzero, nekudaro kunyima vanhu mvura nekuti havana kubhadhara kunogona kunetsa. Zimbabwe yakaisa runyoro rwayo pazvibvumirwano zvemuAfrica neUnited Nations zvekuti vanhu vawane mvura. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Musika wekutengesa fodya wavhurwa zviri pamutemo nasi. Fodya yemhando yepamusoro ichitengwa nemadhora mana nemakumi mapfumbamwe nemashanu, kana kuti $4.95 zvichienzaniswa nemadhora mana nemakumi mapfumbamwe nemaviri, kana kuti $4.92 per kilogram gore rakapera. Gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka ndivo vavhura nyaya yekutengeswa kwefodya zviri pamutemo muzuva ranhasi. Vati vainge vachitarisira gohwo remakirogiramu mazana matatu, kana kuti 300 million kgs, asi vave kutarisira gohwo remakirogiramu mamirioni mazana maviri nemakumi masere, kana kuti 280 million kilograms. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reTobacco Industry Marketing Board TIMB, Mzare Chelesani Tsarwe vaudza Studio 7 kuti chiitiko chanhasi chafamba zvakanaka.
Kuvhura kwemusika wefodya wanhasi wanga wakanaka. Bhero rekutanga ratengeswa ne$4.65 per kg. Varimi vefodya vari kutarisira gohwo repamusoro pamwe nefodya yemhando yepamusoro nekuda kwekunaya kwemvura yakanaka gore rino. Zimbabwe yakatarisana negohwo guru refodya inogona kusvika 280 million kgs mwaka uno.
Avo vage vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reTIMB, Muzare Chelesani Tsarwe vachitaura neStudio 7. Tichiri panyaya iyoyi, Marvelous Muhlanga nyauye weStudio 7 abata zvakare mumwe murimi wefodya wekuhurungwe vakudzai gasho.
Asi vaiengarire zuva rekuti maauction floors avhure, asi vatanga nekuvhura kumaguta. Tichiona maauction floors rikunono kumasmall towns, varimi tanga taenda nemarori tinomirira nhacho ravatiriko tinira kumangwana mafloors achivhurwa tombotengesawo maprime edu kuitira kuti tiimbowana mari yekubatsirika mukugadzira vashandi nemamwe makosi atinotanga tasangana nayo timukati meshuzi. Saka ndipo patiri, asi tazva mangwana ende maprize sezvezvi zvarikutanga anombotangawo akachitisa dzei zvakatiisezvo mangwana kuti pamwe tinotofodya yedu isengerawo ma$3.50 zvichidawo kumusoresore ikoko.
Tinoona kuti nhasi vati hanzi vanga vari kubhadhara mari yakati kwirei kubva mwaka wapfuura. Zvinobatsira here imi vari kurima vari kunzvimbo diki sekunana Karo ikoko?
Ya, zvinobatsira mapraizi akati kwirei kudare sezvaari kuisa nhasi anga ari mumafodhilas. Kana akadaro anotipawo kuti varimi tione goro rakawanda, tione maprofiti edu obva atikwirei. Zvikadaro tinobatsirira semurimi tinenge takurudzirwawo. Ndo zvatinotarisira sezvo tobvako munoona kuti tiri very capital intensive crop inoda mari yakawandisa kuti tinge tichirima kunosvika panguva yekunoikohwa. Zvarega rega unenge wakabata mari. Saka kana vachinge vadaro vanenge vatatsigirwa zvakanyanya uye tinochida kutenda kunyanya kuTIMB inovai governing board rinotsige rinoona nezvekurima kwefodya nekutsigira nekumiriro yavarimi.
Taona iro sangano reTobacco Marketing Board richitaura kuti pane hwaro hutsva hwavari kuti biometric regulation. Mungatitsananguriro kuti ndezvipi zvinorevei?
Pabiometric hasati nyatsizvisati vari kutanga kudzidzisa riripo biometric inetsingori nemagrowers number egore rakapera. Asi urongwa hutsva hwatiwo kana huchinge hwasvika tovatanga vachidzidzisa kuti tinenge tichiita sei pamabiometric registration avari kutaura.
Mungati imi semurimi muri kunzwa sei kuti yatingati mwaka wavhura pari zvino?
Hani semurimi tiri kubva kufara chaizvo kunyanya nemapraizi atatasaa nawo aritarwa ma$4 akatanga nawaya. Sevarimi tinobva tabva kusununguka tobva tabva kukurudzirwa uye toziva kuti gore rino kana tikange tichitengerwa fodya yakanaka tinopinda mune mumwe mwaka munyowani takatozvitsigira takatinga mafetiraiza nemishonga yakakwana nekuti tinenge tatengerwawo fodya yedu nemutengo wakanaka unodadisa uye unotipawo simba rekudzokera mukati mumunda.
Murimi wefodya kuHurungwe kumashonaland West vakudzai Gasho vachitaura naMarvelous Mhlanga Nyahuye weStudio 7 vari kuHurungwe. Vatereri tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi Updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Kuva naine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Musangano wePowering Africa Summit PAS25 uri kutanga mangwana muWashington DC uchiunganidza makurukota ehurumende, vakuru vemakambani nevemabhanga nenyanzvi dzezvemhando dzemoto nemagetsi kubva muno muAmerica nenyika dzekuAfrica. Gurukota rezvemhando dzemoto vaJulai Moyo negurukota rezvemari vaMutuli Ncube ndevamwe vari kupinda musangano uyu kubva kuZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi yezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha.
Uyu musangano wakakosha chaizvo waitwa kwamakore gumi uchiitwa musangano uyu, nokuti kukosha kwawo kunenge kuri pakuti nyika dzokuAfrica dzinenge dzichidaidzwa uno kuAmerica kuti vazovonesana neAmerica kuti ndezvipi zvingadiwa kuAfrica senzira yeAmerica yokurima mari.
Saka zvikuru zvinenge zvichizeyewa mumusangano uyu ndezvipi?
Kuvonana kwavanenge vachiita gore negore kumusangano wakaita saiwoyuyu kunenge kuri kuti vachionesana kuti zvii zvamati maita pari zvino kubva pamusangano watakaita gore rapera, zvinyi zvamungava muri kuda kubva kunyika yeAmerica. Nyika dzeAfrica dzapiwa mari, dzapiwazve zvokuti shanduko yacho inenge isinganatsi kuonekwa kuti vazoramba vachingotutsira mari.
Iyo America kushandidzana, kudyidzana kwayo neAfrica kumire papi pari zvino?
Kushanda kwe America nenyika dzomu Africa tichitarisa isu utongi utsva hwavapo hwava Trump hapasati pava nokujeka kuti tinatso kuti kushanda kwenyika dzomu Africa neAmerica kuchafambiswa sei tichitarisa isu utongi hwenyika yeAmerica navaTrump kuti vakapinda vakabva vada kuongorora kuti kwaidzwa mari dzaiiswa kunyika dzomuAfrica napasi rose dzaimboshandiswa chinyi zvinova zvinhu zvakanaka kunyanya zvichizobudiranwa pachena pamisangano yakaita saiyo iyi nokuti handi kutanga kubatsirwa kwenyika dzokuAfrica neAmerica asi pachisara paine mubvunzo mukuru kuti korwo rubatsiro rwese rwamakore ese iwawo rwaishanda papi nokuti hapasi kuonekwa kuvandudzwa kuno usvinu kwoufumi hwenyika dzomuAfrica kunyanya Zimbabwe tinenge tichitoona kuti ufumi hunenge huri kutodzaka magetsi ari kutoramba achingoshayikwa zvinyi zvacho zviri kuchinja tinoziva isu kuti kuno uori kuri kuita mukurumbira zvinenge zvichibvunzwavo izvozvo nokuda kutsanangurwa chii chamuri kuita
avo vange vari nyanzvi yezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanga vari parunare kuOhio neStudio 7 Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emu South Sudan anonzi apoteredza imba yemutevedzeri wemutungamiri wenyika iyi Riek Machar vakasunga vatsigiri vavo vakawanda. Izvi zvinotevera kurwiswa kweimwe kamba yemauto nevamwe vanonzi vanotsigira vaMachar. VaMachar vakamboyambira kuti kudzingwa kwevamwe vebato muhurumende kunogona kukonzera kusagadzikana munyika. Chikwata chavaMachar chakanyorerana chibvumirano cherunyararo nekuumba hurumende yemubatanidzwa muna 2028. Chibvumirano ichi chakamisa hondo yainge yauraisa vanhu zviuru mazana mumakore mashanu. Mepo yakasimba nemafashamu emvura zvakauraya vanhu vaviri kuMississippi uye kutakura matenga edzimba kuOklahoma nekukanganisawo vanhu vakawanda muAmerica. Zviuru nezviuru zvevanhu zvasara zvisina magetsi mumatunhu akawanda nekuda kwemhepo nemafashamu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica. Vari vakavamba sangano reWafamba Consulting muzvare Shingi Mangwiro pamusoro pemabiko avari kuronga kuita ekucherechedza zuva remadzimai riri kucherechedzwa pasi rose musi wemugovera kurume 8. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 namuzvare Mangwiro nezvinyaya iyi.
Ndinotenda vakandemiri, tinenge tichisangana nemadzimai muno muAmerica kumabiko atinoti International Women's Day Afro Power Branch. Afro Power Branch zvireva kuti madzimai anobva kunyika dzekuAfrica, kumaCaribbeans nemuno muAmerica. Tinenge tine vanenge vachitaura tina akuwa asere wekuGhana, Mona May Juwili, chizvaro chekuIvory Coast nemuno muAmerica, Sophia Mutamba, chizvaro chekuZimbabwe, Leslie Jefferson, ndiwe muno muAmerica, Enid May, anova kuLiberia, Yeve Chitiga kuZimbabwe, na Joyce Hamba vekuZimbabwe. So madzimai anenge aine unyanzvi mumabasa avo vanenge vachitungamirira programu yedu variwo maspeakers.
Ichi chamungati musiyano wemabiko amuri kuita gore rino nezvamakaita makore matanhatu adarika tichiona kuti makucherechedza gore rechinomwe kana kuti rechi7.
tirikuona mabiko edaya arikuenda achikura gore negore. Gore rino tine masika zvedu manomwe, mamwe makore tinosimboita mashanu o matatu, zvichiratidza kuti mabiko edu arikuramba achikura and even vanhu vanouya gore negore varikuramba vachiwedzera. And tine urongwa hunenge huchiratidza kuti huchange huchinakidza zvakanyanyisa.
Zvii zvamunotarisira zvichatakurwa nevachauya?
Nevachauya tinenge tine yatinoti my empowerment talks, ekudzidziswa semunhu kadzi kunge uchizvimiririra semunhu mukadzi, uchimiririra mhuri yako, uchizvimiririra kumabasa ako, uchizvimiririra pautano hwako. So vatauri vedu vatinenge tinavo inyanzvi mumaareas iwayo akasiyana siyana. So tinotarisira kuti munhu wega wega achange aine chaakabata paachabva kupower branch yedu.
Mabiko ari kuitirwa papi uye vari kuuya vanenge vachitarisirwa here kuti vane chavanobhadhara?
Mabiko edu ari kuitwa paCivic Center Building muSilver Spring, One Veterans Plaza, Silver Spring, and $50 kupinda. Ende tichange tine vanhu vanenge vachitengesa futi zvinhu. Tine mavhende zvedu akasiyana siyana. Kune vaive vane mabhizinesi avo table inoita $150 kana uine zvinhu zvaunenge uchida kunge uchitengesa. Ende tiri kukurudzira madzimai achenge achiuya kuti vange vakapfeka macolors epink or purple. Purple inova ndiyo color ye International Women's Day.
Vari kutarisirwa kuuya vanhu vagara vari nhengo here kana kuti munhu wese wechidzimai anogona kungouya kumabiko aya?
Munhu wese wechidzimai anogona kuuya, even varume dzivengwa tine vashoma shoma vanofara nebasa ratinoita. Kuti makandemiri munogona kuuya makabatana namaikandemiri nesuti yenyu yepinki ikoko, tinokutambirai nemaoko ese. Vamwe vachona vazhinji ndirikuona vanhu vari kuregista vakatoti wandei vanhu vatisati tambenge tinavo kuevent. Tiri kuadvertise event yedu pasocial media, paFacebook, paLinkedIn tiriko, kuInstagram tiriko, nemumacommunities edu tirimo. Tiri kungotenderedza shoko rekuti tinenge tichipemberera madzimai musi wa8 March.
Vanoda kunge vachiuya kumabiko aya vanokwanisa kunyorera sei?
Vanokwanisa kutitumira message paInfo@wafamba.com, info@wafamba.com. kana kuti vanogona kunditumira message kana kundifonera. Namba dzangu dzinoti 202-378-6709.
Avo vange vari vakavamba sangano reWafamba Consulting muzvare Shingi Mangwiro, vari parunare muMaryland muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakatura mashoko kunyika nezuro manheru muWashington DC, vachitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika nekudyidzana nedzimwe nyika. Blessing Zulu anotipanyaya inotevera.
VaTrump vakati mazuva makumi mana nematatu chete vakakwanisa kuita zvakatadzwa nevamwe vatungamiri venyika yeAmerica kwemakore mana kana kuti masere avakatungamira. Vativo pavakapfurwa nepfuti panzeve vachitsvaga rutsigiro gore rapera, vakaona sekunge vainge vanunurwa naMwari kuti vatungamiri America kuti ive nechiremera. Vakatiwo kekutanga munhoroondo yeAmerica vari kuona sekuti nyika iri mugwara rakanaka munyaya dzezveupfumi.
In fact, it has been stated by many that the first month of our presidency, it's our presidency, is the most successful in the history of our nation.
VaTrump vakatiwo mavhiki matanhatu adarika avatungamirira vakwanisa kuisa ruoko rwavo pamitemo yechimbi-chimbi mazana mana kana kuti executive orders kuti vavandudze zvinhu. Pavakange vachitaura, pane vamwe vainge vachidaidzira kuti USA, USA, vachivatsigira. Ukuo vamwe vebato reDemocratic Party vaishorawo vari kugumura vashandi vehurumende mabasa vaElon Musk vebazi rinonzi Department of Government Efficiency kana kuti DOGE. Imwe nengo yedare reHouse of Representatives vaAl Green vekuTexas vebato reDemocratic Party vakadzingwa mudare mushure mekuramba vachitaura vaTrump vachitaura uye kuvanongedzera netsvimbo. VaTrump vakati vaive mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakasiya upfumi wenyika ave mamvemve.
As you know, we inherited from the last administration an economic catastrophe and an inflation nightmare. Their policies drove up energy prices, pushed up grocery costs, and drove the necessities of life out of reach for millions and millions of Americans. They've never had anything like it. We suffered the worst inflation in 48 years, but perhaps even in the history of our country. They're not sure. As president, I'm fighting every day to reverse this damage and make America affordable again.
Vakati mitengo yezvinhu kusanganisira mazai nemafuta edzimotokari zviri kudhura iri kuramba ichikwira zvakanyanya. VaTrump vakatiwo kutanga musi wa2 kubvumbi vachawedzerawo mitero inobhadharwa nedzimwe nyika dzinotengeserana neAmerica, vachiti nyika dzakawanda pasi rose dzave nenguva dzichibatirira America. Vakati vakatotora danho iri kunyika dzakaita seChina, Mexico neCanada. Vachitaura nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica, vaTrump vakati Doge yakwanisa kuburitsa humwe uori hwaiitwa pamari dzainzi ndedzebudiriro dzaipiwa dzimwe nyika dzemuAfrica. Imwe yemari yavakati havana kufara nemashandisirwo ayo yakaendeswa kunyika dzakaita seZambia, Mozambique, Lesotho, Liberia neUganda. VaTrump vakatiwo hurumende yavo yakabvisa mitemo yekuti munhu awane basa nekuda kweganda kana kuti zvimwe zvikonzero, vachiti vari kuda kuenzanisa mikana kumarudzi ose. Vakatiwo hurumende yavo inocherechedza mipanda miviri chete, murume nemukadzi, kwete vanoda kuita zvechingochani. Senator Elisa Slotkin vekuMichigan ndivo vakataura mashoko vakamirira bato rinopikisa reDemocratic Party vachishora zvainge zvataurwa navaTrump.
You want to cut waste? I'll help you do it. But change doesn't need to be chaotic or make us less safe. The mindless firing of people who work to protect our nuclear weapons, keep our planes from crashing, and conduct the research that finds the cure for cancer, only to rehire them 2 days later? No CEO in America could do that without being summarily fired.
Vakatiwo vaTrump havana zvizhinji zvavakataura zvekuti vachagadzirisa sei nyaya dzezvoupfumi. Vakatiwo mitemo iri kudzikwa navaTrump inobatsira chete shoroma. Vachitaurawo maonero avo nenyaya yekudyidzana kweAmerica neAfrica, vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti
tinoona sekuti zvimwe zvacho zvaitarwa navaTrump zvine musorowo, nokuti mukatarisa mari dzacho kuwanda kwadzakaita nezvinhu zvazvainzi dziri kushandiswa hazvinei nevanhu vanobhadhara mitero muno muAmerica. Asiwo nerumwe rutivi, kunyanya takatarisana nezveutano, imari inobatsira munyika dzakawanda kunyanya kuAfrica ikoko nedzimwe nyika dzichiri kubudirira kudzivirira zvirwere, kuita tsvakurudzo yezvirwere zvakasiyana-siyana. Izvi zvinozobatsira pasi rese kana iyo America yacho inotozobatsirwawo nezvinenge zvabuda mutsvakurudzo izvozvo.
Panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika, gweta rinoshanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vatiwo
pane zvakatarwa naTrump ndoona sekuti pakaita senge pakaita opening yeavenue yekutaurana pakati peAmerica neUkraine. Takaona vaTrump vachitaura kuti vakareceive tsamba yakabva kune mutungamiri weUkraine vaZelensky, vachitaura kuti vanga vari open kuva vachitungamirwa neAmerica kutungamidza utungamiri hwavaTrump panyaya yokuda kuona kuti paita peace kuUkraine.
A Blessing Zulu, VOA, Zimbabwe Service, Washington DC.
Tinotenda Blessing. Musakanganwe chirongwa cheLife Talk chinouya na 8 PM. Ini ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.